Terera my mwana, Teresa. I am a shoko anova kamuja. Tineve ukama, makati kombereza. Vanofunga zvakasiyana. Tine shamwari, zakati kombereza. Dzimwe dzacho imunza muja. Vane mashoko avo. Vane mashoko akau. Kana wabata ipapo.
Sunga, tisime sunga.
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 Sungano ndiyo idia, kutenda ni chivimbo. Shoko rangu wabata ere, shonsinga binduretia. Chose chandareva, nareva nerudu. Shoko rangu wabata ere, shonsinga binduretia. Chose chandareva, nareva nerudu. Kana wabata ipapo.
Sunga, tisinde sunga.
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 Paunoverenga zvakanyorwa, nyaya dzisina maturo. Paunonzwa zvichitaurwa, nyaya dzisina humbo. Paunoverenga zvakanyorwa, nyaya dzisina tsarukano. Ndiani akanyora? Diana kazviona.
Diana kazvinzwa.
Diana kanyora.
Diana kazvinzwa.
Asi shoko parino famba, rino shikara rumba rumba. Diana kazvireva.
Diana kazvinzwa.
Diana kazviona.
Diana kazvinzwa.
Diana kazvireva.
Sunga,
sunga. zi simbe
Zunga
diya
Zunga
Nushiga di chembe
Zunga
Urambe une
Zunga
Nushiga di chembe
Zunga
Jiwombe siyembe
Zunga
Nushiga di chembe
Zunga